ndinotarira last election 2020 WhatsApp vachiudza maRepublicans kuti musanokasike kuvhota, munoenda kunovhota zuva remaelection. Gore rino tanzwa vachitaurira masapota avo kuti kasikai kunovhota. Saka ndiri kuona zvichiwirirana neshoko raWhatsApp ravari kukurudzira vanhu vemaRepublican kuti endai munovhota muchiita maearly votes enyu. Saka ndirikuona kuti makakatano acho aakunakidza, 40 million vanhu vakawanda kwaZininga.
Takaona vaTrump vari muNew York weekend iyi, makaonawo nezvavo hero?
Ndakaona nezvavo, ndingangoti ndikanzwawo nezvavo. Nyaya iri kutenderera mumasaisai umu ndeyekuti kwaiva nekutuka kwakanyanya murali yakaitwa nezuro navaTrump. Kune nyaya dziri kutaurwa dzekuti marudzi ekuMexico vanongozvara vana and ndo vakonzeresa nyonga nyonga iri munyika muno. Paitaurwa nyaya iyoyo immigration, vaTrump ndo yavaitaura vachitaura kuti vari kuda kudipota vanhu vasina mapepa munyika muno vakawanda neuzhinji hwavo. Ndo nyaya dzaingotaurwa, nyaya dzemaculture war, nyaya dzemarudzi, nyaya dzeimmigration ndo nyaya dzanga dzakanyanya kuwandira murali yavaTrump nezuro. Asi vamwewo maRepublican vari kuti aiwa vaTrump madei kumbotaura nyaya dzeikonomi kuti zvichaita sei.
Ndotarisawo kuti amai Kamala Harris vari kunziwo mangwana vanenge vainewo wavo musangano mukurukuru imo muno muWashington DC. Manzwawo nezvavo hero?
Ndanzwa nezvavo ndikati zvavanenge vari kutedzerawo rali yakaita navaTrump kuNew York uku zvinenge zvinoda kuenderana. Tiri kuona kuti taakusvika mazuva ekupedzisira, saka ndosaka marali aya aakuita vanhu vakawanda vanenge variko. Mangwana ndinoona kuti meseji ichanyanya kuiswa naMike Kamala Harris inenge yakaenderana nehunhu hwaTrump. Ndofunga ndo pane nyaya yavo. Takambonzwa vari kutsinidzira nyaya yekuti vaTrump munhu anoda zvekutonga zviya zviya zveutwanyiriri. Saka vari kuedza kuzviexposa kuti Trump anofarira madikteta ndo kutungamira kwaari kuda kuita nyika yeAmerica. Saka ndoona kuti ndo pane meseji yavo.